사람은누군지샤린마와리데안티치바쿠짐바브웨가야쿰상가노웨쿠월드엑스포지기지티가엔다쿠짐트레이드인베스먼트포럼자지저쇼카완다네팜사가티쿠티지즈노디카노쿠티티엔데세즈므제두kunika zakasiyana siyana especially kukuno ku UAE vatiratidza ma areas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimporta zvinhu vachinyanya kutaura nezvechikafu vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei
imi mungati semudzimai ndezvipi zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebusiness
ini panyama pando pandibata chai because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka ukakwanisa kugadzirisa mafacilities ako kuti aenderane nezvinodiwa unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza ndozvanyanya ndisadzero
hallo ndinonzi Faith Niran ndinobva kuUK ndakauya kuZim Ladies of Dubai yaka organized kwana Abigail Magwenzi
zviza mungati makadzidza pamusangano uyu
the conference yangari ye business and ndakasangana ne ma government officials ma ambassadors ma ministers of women and youth ndakabatsikana zvekuti ndakaterera ma kwau kuvhura ma accounts while tiri ku diaspora my bank accounts ndaona kuti as women takubatana
makadii zvenyu zvekarangu ndinozvino magugu matatu ndiri wanhu vakaatenda Team Women Youth Dubai yakaorganizwa napastor Abigail Magwenzi takadzidza zvikuru tikasangana nemaministers tikasangana zvose maambassadors takadzidza zvikuru about women empowerment nini chikuru chandakadzidza nezvebusiness zvokuti vakadzi they can do it mubusiness